Major Street Evelyn Mashawakure vabva machikumbiro chemagweta chekuti vanhu ava vakasungwa nemusi wechitatu muBulawayo apo mapurisa akamisa kuratidzira kwaida kuitwa nevamwe vechidiki vesangano reBulawayo Youth Arise kana kuti Buya vatongwe vachibva kumba uye vasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Mutori wenhau Crispin Dlovu uyo aivepo pavanomwe ava ari muchipatara pari zvino uye dare rabvuma kuti aende zvake kumba kana apora ozoitwa zvekudeedzwa nemasamanisi kana ave kudiwa kudare. Mhosva yange ichipomerwa mumwe wechinomwe yaraswa sezvo ari munhu asati abva zera. Rimwe remagweta ari kumirira vanhu ava vachishanda vari pasi peZimbabwe Lawyers for Human Rights valizwe Jamela vabudira dare pachena kuti havazi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vasungwa ava nemapurisa pamwe nekusabvumidzwa kuti vaonekwe naana chiremba vakapa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iongororwe. VaJamela vaudzawo Studio 7 kuti vanoshushikana nemaitiro emapurisa ekuramba achityora kodzero dzevanhu.
Tikutambisirwa nguva yedu nemapurisa nestate ichingonyora zvinhu zvinenda sina musoro kuti kwanzi imhosva. Wakamboona munhu anosungirwa kuti aridza muridzo mutauni kwanzi kwai criminal nuisance iye munhu achiti ndiri kuexercise marights angu ekudemonstrata. Apa mapurisa acho apiwa notice ndo zvinotinyatsokutifizura isusu takamirira vasungwa ava. Unowana munhu akapa notice kumapurisa kuti tichada kuitawo kuratidzira tichinoisa petition yedu kumaofices ehurumende tichinyunyutawo nezvinhu zvinoti afecta mukurarama kwedu semayuth hatina kana mabasa. Mapurisa apiwa notice owani kwaariwo akazara kudarika vanhu varoda kuratidzira vacho otanga kudashura vanhu sezvavakaita izvizvi. Ndo zvinhu zvinotinetsa isusu seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti konyika yatiri kurarama inyika yakamboita sei.
VaAlfred Zirutwe vanove mutauriri weBuya uye varivo mumwe wevakasungwa nemusi wechitatu uyu vaudzawo Studio 7 kuti vari kunzwa muviri wavo uchirwadza nekuzvindikitwa kwavakaitwa uye vashorawo maitiro emapurisa aya vachiti anoratidza kusaremekedza kodzero dzevanhu.
Marovero atakaitiwa ndeutsinye. So even up to now hansati ndaenda kuchipatara ndakatsikwa nemagambudzo nemapurisa 10 yese and vamwe vachindirovera separa pasi panidhoza patara vachindidhonzerana. Ndikadona futi motikari zvisvika ku Central Police ndikakumbira kuti ini handisi kuzwa mushe ndakuvara vakaramba kundipa medical attention. So right now I'm still in pain. Sezvo ndakahwaradziwa ndati ndakadimuka ruoko rwangu nemamwe internal injuries because ndakatsitsikwa pamusoro.
Vadzirutwe nevamwe vavo vanzi vadzoke kudare musi wa23 wemwedzi uno. Mune imwe yonyaya, dare repamusoro reHigh Court ratambira chikumbiro chemagweta ange akamirira bato reMDCT chekuti mapurisa asavhiringidza kuratidzira kwange kuchida kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika ari pasi peNational Election Reform Agenda muBulawayo nhasi. Gweta vakolwani Ngwenya vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare reHigh Court amai Nokutula Moyo vabvuma chikumbiro chechimbi chimbi chavange vaita. Asi kuratidzira uku kwange kwabvumirwa kuti kutange panguva dzekuma12 masikati kusvikana 3 masikati hakuna kuzobudirira sezvo pange pagara pabuda mashoko ekuti mapato ari pasipenera ange ati kuratidzira uku kwange kwave kuzoitwa rimwe zuva. Mukupeta nyaya dzemuBulawayo, mutevedzeri wemutauriri webato reZapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti chikwata chemapurisa ange akapakatira zvombo chasvika pamahofisi ebato iri panguva dzekuma11 mangwanani chikadzinga vashandi nevamwe vatsigiri webato iri vashoma vange varipo.
Ichokwadi kumahofisi kweZapu kwasvika Riot Police vanga vakawanda vakatakura futi matiyegasi neimbwa. Vapfika vangopinda mumahofisi medu vakabva vatanga kutidzinga. Tazama kuvaudza kuti no tiri kushanda tinoshanda panapa mumahofisis zvakare tine mvumo yekuva pamahofisis edu asi havana kuda kutiteerera izvozvozvo. Tikabva tabvunza kuti ko chikonzero chii naizvozvo havana kuda kutiudza chikonzero vangoti budai tiri kukudza kuti budai endi munofanira kutobuda izvozvo.
VaMaposa vati mapurisa aya aramba kupa chikonzero chekudzinga vanhu pamahofisi avo asi vanofungidzira kuti izvi zvange zvine chekuita neurongwa hwekuti mutungamiri webato reZapu vaDumiso Dabengwa vange vari mumwe wevatungamiri vange vachitarisirwa kuve pakuratidzira kwange kuchida kuitwa nemapato ari pasi penera. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mapato ezvematongerwo enyika ari pasi penera anoti ari kuda kuti mitemo yesarudzo munyika ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.